Mutauriri wa wachangirai, walukutaborinyo kavanoti, wachangirai mbuni ndiwe wachatunga mirira kuratizira kwemangu ana.
Hongu, wachangirai wachano joina, rushinji rwevanhu rwekumasvingo vanenge vachidemonstrate against misgovernment. Icho kwari vatsvangirai vanenge variko vaine rushinji rwavo.
Vatsvangirai vange vambomira kufora nevatsigiri vavo kubvadza vakatanga kurapa chirwere chegomarara rematumbu. Izvi zvakapa kuti vatadze kuenda kuBulawayo nekwaMutare. Sachigara muMDC nevemasvingo vamuranganwa Chanyau vanoti vari kutarisira kuti vanhu vakawanda vari kuuya paratidziro iri.
Isu semasvingo tagadzirira kuti tinge tichibatana na president Tsvangirai kuti tindoti hurumende ZANU-PF yakonewa iburitse 15 billion yakanyangariswa, iburitse mabasa 2.2 million akataura nezvayo, vavhurewo boda vana vanorarama nokutengesa vawane chouviri, vaitewo kuti vashandi vehurumende vabhadhagowo mari nengu. Mari yemapepa yava kuda kuisa iyi ngaimbomira, because haina zvainobatsira vana vese. Tichitaura isusu zvakare kuti hurumende yamugabe, hurumende yezanupiefu ine uori yaita kuti vana vezimbabwe vapinde parumana hazombe. Zvakare tichitaura isusu kuti nyaya yehuori yapfunya chisero muhurumende yezanupf ipere.
Mumwe mutsigiri weMDC vaFaustino Muramba Svina vanoti kuratidzira kwavo kwakatotenderwa nemapurisa.
Isusu seMDCT takaita maflyers edu door to door kuno mutsigiri weMDC, kuna asiri weMDC. Taitaridzirana zvichemo zviri munyika zviri kuafekta nyika nokukonewa kwehurumende yavamugabe. Taivaudza zvataitaura pataifamba, takataurirana tibva tavaudza kuti iye zvino izvi takliwa namapurisa, we cleared on the 1st of August for a peaceful demonstration. Saka musahla kuuya kuti tifambe kubva pamucheke hall. Takatungamirirwa naDr. Richard Morgan Tsvangirai tine tsoka, takatevera Charumbira Street kureva inofamba namakombi achiinda kurengi. Tosvika paCraft Center, totena toenda mutown napabridge, tondo adreswa naPresident vedu.
Vanotungamirira vechidiki mudunhu iri vaKingsley Sivanda vanoti varikutarisira kuti vechidiki vakawanda vauye kumusangano uyu sezvo varivo vasina mabasa.
Maita basa. Tine shoko rimwe chete kune vechidiki, sezvo vechidiki ndivo voga vari padambudziko rekudzvanyirwa nehurumende weZimbabwe. Wechidiki ungava uri kuchikoro, hakuna mari yekuti ubhadhare chikoro, chiri kudhuriswa futi nerejimu yamugabe. Ungava wapedza chikoro, hakuna basa. Ungava uri kushanda kuti uri kudzvanyirwa, hausi kupiwa mari yako nenguva. Saka tikuti vechidiki, uyai tibatane, tiise maoko pamwe chete, tisimudze inzwi redu, tichiramba chihurumende chinoudzvanyiriri, chihurumende chinonyepa, chihurumende chine utsinye. No, kana uchipa munhu pei nguva yacho yadarika utsinye, kana hurumende ichinyepa kuti mari yakanyangarika munyika yava mejikere, hakuna zvakadaro. Saka kuti ngatichirambai tichiti zvakwana mugabe, chigara pasi undozorora. Wasvika pachinzvimbo chekuti uve tateguru, enda unozorora kumusha. Isu tiri vechidiki ngatibatanei, tiise voice pamwe chete. Ikodzero yedu kuti tibatane tirambe zvinhu zvatinoona kuti izvi ndezvadiabolos. ZANU PF iri kutonga pachidiabolos, isu tiri kuti vechidiki zvakwana. Let's come together, tibatane, because it's our right.
Mumwe wechidiki vaPhilip Chingini vanotenderana nemaonero aya.
Padhemo ichange ichiitika mangwana yakasunungurira munhu unobva chero kwaabva, but basically yakanyanya kunanga nayo nevana vamasvingo kuti varatidze chimiro chavari neutongo huripo. Nekutotaurirawo kuti iye mugabe kuti ngaachimira kushandisa mayouth semapurisa, akaramba achidaro mayouth ari kushandisa hacha, they are sick and tired nekuremerwa nokushandiswa kwavakaita. Saka nguva inenge yakwana iko zvino.
Kuratidzira uku kunotevera kumwe kwakaitwa kuHarare, kuBulawayo nekwaMutare. MDC inoti haisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya yezveupfumi hwenyika uye nyaya dzehuori. zvichakadaro vanotungamira vechidiki muzano PF Youth League vakudzichipanga vanotiwo vari kuronga kumwe kuratidzira kwakanangana nekuratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kugona kutonga uye vanofanira kuramba vari panyanga. Zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka sapa kuti vanhu vakawanda vagare vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.